Vachitaura pamusangano wekuedza kutsvaga nzira dzekusimbaradza chirongwa chekuvandudza nyaya dzekurima checommand agriculture waitwa muHarare nhasi, vamunangagwa vati kunyange hazvo nyika iri kutarisira gohwo rakanaka mwaka uno, varimi havafaniri kumirira kupihwa mbeu nefotereza zvemahara. Varimi vazhinji vanonzi vanowanzononoka kudyara zvirimwa nepamusana pekuti vanenge vakamirira kupihwa mbeu nefetereza nehurumende. Vamunangagwa vatiwo varimi vanofanira kudzosera zvikwereti kumabhanga kuitira kuti mabhanga agokwanisa kuvabatsira mumwaka inenge ichitevera.
Kuya kuti tinongopuwa zvamugabe mahara, pfungwa idzodzo ngadzitame, kuchimera pfungwa dzokuti tinofanira kubhadhara zvikwereti.
Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vati hurumende yakazvipira kubatsira varimi nemari pasi pechirongwa chinotungamirirwa nemutungamiriri wenyika chekubatsira vanhu nembeu nefetereza chePresidential Input Scheme, uye vati hurumende ichabatsira varimi vanosvika miriyoni nemazana masere mumwaka unotevera kubva pamazana masere akabatsirwa pasi pechirongwa ichi gore rino. VaChinamasa vakurudzirawo vemabhanga kuti vakweretese varimi mari yekuti vaite basa ravo, izvo zvinotevera danho rakatorwa nemabhanga mazhinji rekusapa varimi mari nepamusana pekuti havana matsamba akakwana anoratidza kuti ndivo varidzi vemapurazi aya kana kuti matitle deeds.
Kurudziro iripo ngeyekuti taka as treasury nereserve bank takatora zvikwereti zvavo zvazvisiri kubhadharwa tikabvisa kumabalance sheet avo tikaendesa kukambani yehurumende iri pasi pereserve bank inonzi SAMCO, kuitira kuti mabhanga aya aite shungu nechido chekutanga kukweretesa futi, because wakanga wasvika pekuti kwakuine zvikwereti zvakakweretesa zvisina kudzoka zvinotosvika kumabhiriyoni. Isu takatotora zvikwereti zvinoita kumabhiriyoni tikavasiyira zvimwe, asi zvizhinji zvacho takatora. Izva zviri kukurudzira mabhenga kuti anga aine chido chekudini chekukweretesa wanhu mari.
Kunyange hazvo hurumende yakaparura gwaro rairi kudaidza kuti 99 year lease kuti rishandiswe nevarimi pakutora zvikwereti kumabhanga, vemabhanga vari kuramba kutambira gwaro iri vachiti rinongovawo bepa zvaro risina charinoreva. Vamunangagwa vati chirongwa checommand agriculture icho chakasimbaradza kurimwa kwechibage gore rino chichashandiswawo zvakare mwaka unotevera mune zvimwe zvirimwa zvakaita segorosi nesoya beans kuitira kuti nyika ive nechikafu chinoikwanira zvinozoita kuti isatenge chikafu kunze kwenyika. Gurukota rezvekurima vaJoseph Made vaudza vanhu vanga vari pamusangano uyu kuti chirongwa checommand agriculture chakaita kuti pakohwe mametric ton echibage anoda kusvika kumamiriyoni matatu gore rino, kunyange hazvo panga pakatarisirwa kuti pakohwe mametric ton mamiriyoni maviri chete. VaMade vati gohwo iri raigona kudarika apa kana varimi vazhinji dai vakawana pombi dzekudiridzira zvirimwa zvavo kunzvimbo dzisinganaye mvura zvakanaka. Sachigaro wekomiti unoona nezvechirongwa checommand agriculture muhofisi yemutungamiriri wenyika yeintegrated task force vaJustin Mpamhanga vaudza musangano uyu kuti chirongwa ichi chakasanganawo nematambudziko akawanda anosanganisira kutadza kuwanisa varimi mbeu nefetereza paine nguva, kushayikwa kwemichina inodiwa mukurima uye kushandiswa kwemichina yachembera pamwe nekushayikwa kweruzivo rwezvekurima kwevamwe varimi. Chirongwa checommand agriculture chakaparurwa muna 2012 chiine homwe yemari inoita mazana mashanu emamiriyoni emadhora, asi chirongwa ichi hachisi kunyatsofamba zvakanaka nepamusana peuori mukupihwa kwevanhu mbeu nefetereza hunonzi hunoitwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende. Nyanzvi dzinoziva zvinoitika dzinoti chirongwa ichi chinoitwawo pachizivano uyezve matongerwo enyika zviri kuiswa machiri, izvo zviri kupa kuti vanhu vanozivikanwa kuti vanotsigira mapato anopikisa akaita seMDC vanyimwe mbeu nefetereza. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.